tikambira mashoko ekuti nhengo dzedu muzvikoro mavari imomo nemaprovhinsi mavari imomomo vari kutsitsidzirwa zvikuru, uye mune vari kupindamo vamwe vari maite emusangano wezanupf vachisvika vachiharasa mamembers edu, vamwewo vekupublic service vari kuenda vachiharasa mamembers edu, sezvo muri kuziva kuti mamembers edu agara ari pastrike sezvatakataura kuti isu tange tiri pastrike kusvika muredi yava kubhadharwa mumaunited states dollars. Saka nokuda kwekunge vari pastrike ikoko ndokukwanza kutaita kuti vange vachishungurudzwa.
Vari kushungurudzwa sei apa? Zvii zviri kuitika?
Vari kushungurudzwa kunzi sei vasiri kuenda kumabasa. Vazhinji vacho vari kutoti kunyange mamwe maMP munharaunda momo vari kuenda vachiti toda kukudzingai pachikoro, zvinova ivo havana simba rekuita izvozvo zvekuti vavadzinge, nekuti zvese zviri kuita nhengo dzedu dzeamalgamated broadcast union of Zimbabwe zviri pamutemo, saka havafaniri kunge vachishungurudzwa.
Asi tiri kunzwa kavachere vamwe veapex council vachiti aiwa vanhu avo havafaniri kuratidzira panguva ino nekuti zvinhu hazvina kugadzikana, munofanira kuti mupe hurumende nguva.
Apex council kana vane muono wavo wakasiyana nemaonero edu, nekuti isu maonero edu nemafambisiro atakaita neyacho takagara tataurira hurumende kubvira kare kuti mhoro yedu tiri kuida mumaunited states dollars. Isu hatina kumboti hurumende itiwedzere mari, takati mari yedu iyoyo ngaiuye iri mumaunited states dollars sekuirirana kwatakaita pakutanga. Saka kana Apex council ine muonero wainoitawo, aiwa muonero wavo, asi isu chisungano chatakaita seamalgamated broadcast union of Zimbabwe nenhengo dzese dzesangano iyoyi kuti isu tange tiri pastrike kusvika hurumende yatipa mari dzedu mumaunited states dollars.
Asi ka hurumende iri kuti pari zvino haina mari, asi yakamboti wedzerei mari shoma yekuti vashandi vabatsirikane, haisi kukwana here?
Mari yakawedzerwa nehurumende haina kana cheuiri chainombobatsira tichitarisa kukwira nemaombero aita zvinyika munomu. Saka mari iyoyo kwatiri tingangoti chituko chatakatopiwa nehurumende, hakuzi kana kuapreciata basa ritikwa nevarairidzi. Isu tichiri patakangomira seipapo kuti mihoro yedu tichida iri mumaunited states dollars.
Pane chibvumirano chamanyoriranawo here nevamwe vanomirira varairidzi? Takaona veptuz vachiti vabatana nezimta kuti iro svondo rino iri vange vachiramwawo mabasa zvamuri kuita izvi.
Zvokwadi takaona Progressive Teachers Union of Zimbabwe nezimta vakatiwo vaakutijoina pastrike, vaakuuya kuti vatijoine sezvo amalgamated broadcast union of Zimbabwe yanga yagara ingori pastrike. Ende tinoda kuvatenda zvikuru nemuono wavakazoona kumashure kuti zvakakosha kuti vange vachibatana nesu pakuratidzira kwakadai.